vachitaura pamusangano wakarongwa nevagari vemumusha weWard 2 uyo wakaitirwa kuBrayside Shopping Center inova nzvimbo inogara makaradhi akawanda. Amai Irene Francis vanoti kunyangwe vari chizvarwa cheZimbabwe chakakwana, havaremekedzwe kana kuwaniswawo mikana sevamwe munyaya dzebudiriro.
Tiri kuchema isu kuti pane kukanganikiwa kwakaitwa community inei. So inabva yaafekta munhu wese agara mucommunity munomu. Takapiwa maid anga akadhindwa 00 kwekupedzera kweid. Hachisi chinhu chatakakumbira, chinhu chakapiwawo gavhumendi yaivepo yeRhodesia yakaita kuti titsanangure kuti zvakatanga sei kana kuti takapiwa sei. Vazhinji vedu hatizvizivi. Tinozviziva isusu kuti uzvitaure zvinenge zvichida kuti nditaure mawitness aripo kuti ndiprojekte kuti zvakabva kupi. Saka tanga taona kuti pane zvese zvinoitika chero ine 00 iyi kazhinji inonetsa.
Vanotiwo zviri kunetsa kuti vechidiki vari makaradhi vawane mabasa zvichiwedzerwawo nenyaya yekuti makambani akawanda akavharwa nekuda kwekushaya mabasa. Vamwe vechidiki vave kunwa nekuputa zvinodhaka.
Tirikuona kuti even kumabasa vana vedu vaparara nekudhaka, havana chekuita. But ndisu tiri padhuze neGranite Side Industry, hakuna mabasa maindustry akavhara. But yet within the colored community tichisingazive vazhinji ndechekuti ndopane maskilled workers, ndopane maboiler makers, ndopane mafit and tenors, ndopane maplumbers, ndopane makanika, ndopane maarchitects.
Amai Francis vanoti nyaya iyi yavarwadza nekuvachemedza kwenguva yakarebesesa zvokuti kuuya kwakamboita mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga munguva pfupi yapfuura kuzotaura nemakaradhi emumusha weArcadia zvakaonekwa sokunge yaive nzira yokutsvaga chete mavhoti kubva kumakaradhi.
Saka it's a political game really inenge ichitamba vanhu nevanhu vemunyika, you know. Saka tirikungonamatawo kuti kana vice president akataura kuti achazvigadzirisa, ngaazvigadzirise.
Muzvare Rodamandaza vanoti vamwe vechikaradhi vane zvitupa zvinoita sekunge vabva kure kana kuti alien, izvo zvakatombopa kuti kuvhota mumakore akare kunetsa.
Vipi akaudza makaradhi kuti isusu tainzwa nyaya yenyu nechichemo dzenyu dzese, tichabvisa ma00. Because don't forget, nyaya ye00 right now panyaya yeminda district of origin ndo pane 00 yeyo. Inini yangu my district of origin is 25, ndobva kwana Seke. So I have a district of origin because ndakateedzera zvababa angu. Pandakaenda notora chitupa ndakapinza musisimu ndikati ndida kutora district yababa angu, and at the time ndandisingazive. So ndaindapota vamwe vanenge navangu vane 00, sorry havo, but inini yangu smart enough.
Musangano wekuBrayside wakarongwa nevagari vemuWard 2 kuti vasangane nevanhu vari kuda kuzovamirira semakansura nevamiriri vedunhu iri muparamende musarudzo dziri kuitwa nemuvhuru. Muzvare Mandaza vanoti sevagari vaidawo humbowo kuti vanhu ava vaigara muWard 2 here kuti vanyatsomirira zvido zvavo.
If you want kuita councillor muno, toda kuona utility bill, toda kuona proof of residence kuti tizive chokwadi chokwadi kuti muri kugara muno.
Dunhu reWard 2 rinosanganisira nzvimbo dzinoti Brayside, Arcadia, Hillside, Eastleigh North and South, Cranbourne Park, Wilmington Park, St Martins nechimwe chikamu cheHarare Central. Ndakamirira Studio 7 kuBrayside muHarare, ndini Kiri Mudzambiri.